manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhera anhasi uri musi wechishanu kugumbi 10, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kande miri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isemisa Zimbabwe tichiona kuramba kubunyingizwa kuchikwira tatora matanho ekuenda kumatare dzimhosva dare rehigh court kwatirandotaura nhunha dzedu tichiti tokumbirawo dare riitipe rwaro runoratidza kuti mapurisa nemasoja abvumirwi kuramba achimbunyikidza vatapei nawo.
Vatori venhau vochema-chema nekushungurudzwa kwavanoti vari kuitwa apo vanenge vachiita basa ravo munguva yelockdown.
Chingadai chaiitwa kucreata tinoti mapartnerships pakati pecentral government nelocal government, vogadzira matask force anobva pawadi level achienda kusvika paprovincial level achibatanidza malocal authorities necentral government kuti varwisane pamwe chete nechirwere checovid-19.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzoyambira hurumende zvayaifanirwa kunge yakaita isati yatora makiriniki emakanzuro munyika yose.
Asi nekuda kwekorona gorere zvichakundikana kutungana, asi hazviri kuti hatichanama tichangoendera mberi nyango tiri muzimba tichinamata tichirangarira zuva iroro reeaster hatimboregedza kunamata taichingonamata tiri muzimba imomo.
Vatendi vechiKristu pasi rose vanorangarira kufa kwaJesu Kristu asi rwendo runo vasingaungane. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vatori venhau vanoti havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa nemapurisa pavanenge vachiita basa ravo rakanangana nechirwere checoronavhairasi icho chauraya vanhu vatatu muZimbabwe uye chaurayawo vanhu vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe pasi rose. Mutori wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vatori venhau vanoti vari kushungurudzwa nemapurisa nemasoja zvavanoti zvave kukonzera kuti vatadze kuita basa ravo zvakanaka. Mumwe mutori wenhau Mary Taruvinga uyo anoshandira kambani yenyuzimbabwe.com anoti ashungurudzwa nemasoja nemapurisa nhasi paanga achiita basa rake.
Ndaona kuti ndanganda kutoneswa paipai ndakutoshungurudzwa nepandazofona futi kechitu akati mira ipapo vari kuyazokubatsira. Ini wabva watanga unditi zvoni unofunga kuti nyati acho yazokununura panapa manje uchaswera wakamira panapa wakamirira nyati wako ee. If you think kuti ane simba haana simba ranaro unotogona kutofonera vanhu vari pamusoro pake because hatina kumira panapa nekuda kwiri tamirawo panapa because tapiwa mutemo wokuti hapana munhu ari kupinda mutauni chero media chero chii hapana munhu ari kuparwa kupinda mutauni nhasi.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Charles Chidhakwa atiwo akarohwa nemapurisa nezuro ari pabasa.
Asi musati maenda chitombo uyai mumboita mapress ups nemafruit jambu pano kuratidza kuti munofarira nyika yenyu. Ndobva vatotanga kuti tishungurudza ipapo kwealmost 45 minutes tichingoripo ipapo takapakiswa ipapo.
Zvichakadai mumwe mutori wenhau anoshandira bepa nhau rekumasvingo Retail Zim Boniface Gumbwanda anonzi abochengetedzwa nemapurisa ekuchiredzi nhasi mushure mekushanyira chipatara cheko achitevera nyaya nechekuita nemunhu anonzi Afa ikoko achifungidzirwa kuti anga aine chirwere checovid-19. Gumbwanda azosiyiwa nemapurisa asina mhosva yaapomerwa. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezveutano vaObedaya Moyo kutinzwe kuti chanyatsokonzera kuti munhu uyu afe chii. Zvinonziwo mutori wenhau webepanhau reherald kumasvingo George Maponga amboshungurudzwa kwechinguva nemapurisa anga akavhara mugwagwa mumasvingo makare asi azoregedzwa zvake achienda. Kushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa vatori venhau kwashorwa nemukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa Vatavani Moyo.
Isemisa Zimbabwe tichiona kuramba kubunyingizwa kuchikwira tatura matano ekuenda kumataredzi mosva dare re High Court kwatirando taura nuna dzedu tichiti tokumbirawo dare ritipe rwaro runoratidza kuti mapurisa nemasoja abvumirwi kuramba achimbunyikidza vatapei nawo.
Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa akawirirana nebazi rinoona nezvekubudiswa kwemashoko kuti vatori venhau vane zvitikinyani havafaniri kurambidzwa kuita basa ravo. Vanyati vatiwo vatori venhau vanofanira kuita zvinhu zvine hunhu panguva yavanenge vari pabasa zvisingazoita kuti vanetsane nemapurisa.
Isusu se mapurisa itakata save public relations tikatotaurira ma commanders edu chimwe chiri kuitika nechekuti izvo vayese vane makadzi avo ari kufamba zvakanaka asi tine dambudziko rekuti vatori venhau itozova nebasa ravo ravari kuita kuti vamwe vacho nonga vadziyo kuti vanofanira kunge vachiteedzera maethics ejournalism vachiita zvinhu zviri pamutemo.
Ndichakadai sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rakaburitsawo mashoko ekuti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa vanhu nemapurisa nemauto, uye sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights nezoro rakakwidza kumatare nyaya yemumwe mudzimai wekukaroi amai Lucia Masvondo avo vanoti vakarumiswa nembwa nemapurisa aiedza kuti vanhu vatevedzere zvakatarwa nemutungamiriri wenyika kuti zviitwe panguva iyo nyika yakavharwa nepamusana pechirwere checoronavirus. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwawo kuburitsa mashoko manhero ano ekuti ndeapi mamwe matano avachatora sehurumende pamusoro pechirwere ichi icho chauraya vanhu vatatu munyika pari zvino uye chaurayawo vanhu vanodarika zviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Hurumende inonzi yatora makiriniki ose ari pasi pemakanzuro emunyika kuitira kuti ashandiswe nebazi rezveutano mukurwisana nechirwere checovid-19 icho chabata vanhu gumi nemumwe pamwe nekuuraya vanhu vatatu muZimbabwe. Bepanhau reHerald rinoti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakanyorera makanzuro ose vachaziisa kuti vaive vashandisa chikamu 23 chemutemo weCivil Protection Act Chapter 10 gore ra1989 icho chinovapa masimba ekuti makiriniki ose ave pasi pebazi rezveutano nekuchengetedzwa zvakanaka kwevana. Bepanhau iri rinoti mutsamba yavakanyorera mameya ose pamwe nemasachigaro emakanzuro ekumaruwa vamoyo vakati vakanga vasvika padanho iri mushure mekuona kukura nekusimba kwedenda recovid-19. Hatina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi sachigaro vesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Dr Fortune Nyamande vanoti havaone iri pfungwa yakanaka yekuti hurumende itore makiriniki ari pasi pemakanzuru iyo hurumende yagara iri kutatarika kuchengetedza zvipatara zvayo zvose zviri munyika. Dr Nyamande vanoti chingadai chakaitwa nehurumende kuita mushandira pamwe nemakanzuro mukufambiswa kwemabasa makiriniki aya. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ndinoda kuti danho ratorwa navaJulai Moyo hatione iri nezvarinonyanyobatsira maringe nekurwisana nechirwere checovid-19. Pari zvino tiri munguva yecrisis, tiri munguva yedambudziko, saka ndione iri nguva yekuti tikade kuchinja maadministrative frameworks ekuti zvipatara zvekanzuro zviri kuranwa sei uye zviri kuranwa nani. Chingadai chaitwa kucreata trotima partnerships pakati pecentral government nelocal government vogadzira matask force anobva paward level achienda kusvika paprovincial level achibatanidza malocal authorities necentral government kuti varwisane pamwe chete nechirwere checovid-19.
Sei muri kuti harisi danho rakanaka ratorwa nehurumende iri tichiona kuti vanenge varwana masoro kana kuti vaona zvakakosha kuti vange vachitora matanho iyaya?
Hurumende yagara iri kutatarika kuti ikwanise kurana zvipatara zviri under Ministry of Health, saka kana vachinge vazotora makiriniki ekanzuro aya extra budget yekuti vazorana makiriniki aya inobvepi? Uyewo chimwe chisina kunyatsojeka ndechekuti kuti tine chirwere covid-19 hazvireve kuti zvimwe zvirwere zvagara zviripo hazvisisipo. Tine vanhu vagara vanoda kurapwa hypertension, tine vanhu vagara vanoda kurapwa diabetes, tine vana vagara vanoda kurapwa diarrhea, manyumonia nezvimwe zvirwere zvakadaro daro. Saka kana zvinhu zvichinge zvatorwa zvabva kumacouncil zvoenda kucentral government, hazvizodisrupte here kurapwa kwagara kuri kuitwa zvirwere izvi at the primary health care level? So tinoona kuti zvinogona kuzokanganisa kurapwa kwezvimwe zvirwere zvagara zvinokwanisa kuuraya vanhu at the local level. So dai vangoti pama clinic agara aripo vaita mubatanidzwa va create ma wings kana kuti ma isolation units anoranwa ne central government asi ma local authorities voramba vachifokasa nekurwisana nezvirwere zvanga zviri kurapwa pa primary health care sezvanga zviri kuitwa mazuva ose.
Dr. Nyamande, amuone here kuti danho iri rinogonawo kubatsira kuvandudza mafambisiro ezveutano muma clinic emakanzuro kana hurumende yakanga yave iyo yave kutungamira mabasa ma clinic aya.
Ndizo wezvakaitika panguva yezinwa kuti zinwa payakaenda kucentral government hatina kuona kuvandudzwa kwakaitwa nyaya yemvura. In fact mvura yakatowedzera kutonetsa yava kurhanwa necentral government, so tinogona kuita dambudziko rimwe chetero.
Avo vanga varisa chigaro vesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Vatenderi vechiKristu vakawanda varangarira zoro reGood Friday vari mudzimba dzavo pasi rose nekuda kwechirwere checoronavirus chapararira pasi rose kusanganisirawo muZimbabwe, umo chauraya vanhu vatatu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vanamato vechiKristu vakawanda muZimbabwe vateerera yambiro yemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa yekugara mudzimba munguva ino yekuvharwa kwenyika, apo vakawanda vanoti varangarira kufa kwaJesu nekunamata pamwe nekutora chirayiro vari mudzimba dzavo. Amai Tsungai Madhuviko vanoti kunyange hazvo vatadza kuungana nevamwe vavo semakore ese nekuda kwechirwere checoronavirus, vari kunamata vari mumba vachitevedza mitemo yesangano ravo rechipostori yekwamadzibaba Mwazha.
Asi nekuda kwekorona gore rechakundikana kutungana, asi hazvirioti hatichanamati, tichangoendera mberi nyange tiri mudzimba. Chinamati chirangarira zuva iroro reEaster, hatimboregedza kunamata, taichingonamata tiri mudzimba imomo. Nyange tichitedzera mitemo yedu yatinotedzera tiri kumusangano, taichingorangarira zuva reEaster.
Amai Madhuviko vanoti zvakakosha kutevedzera zviri kutaurwa nezveutano kuitira kuti vasarasikirwe nevatendi vafa nechirwere ichi.
Ndinoona kuti kutevedzera zvekutaura veutano zvakakosha. Nyange tiri mumba Mwari anotinzwa, asi Mwari anonzwawo munhu anozvichengetedzawo. Saka zvakanaka kuti tizvidzivirire panguva yatangopiwa iyoyo diki diki. Tichimurangarira nyange tiri mudzimba imomo, tinogona kuungana asi kozooneka kuti vanhu vakawanda futi voonwa vachafa nechirwere ichocho zvosheya basa. Saka zvakangokosha kuti timbotedzera zvekutaura nezveutano zvavari kutaura kuti tikwanise kuzvidzivirira pachirwere ichocho.
Mumwe mutendi, amai Petronella Nyikadzino, vanoti vakaronga nedzimwe nhengo dzekereke yavo yehwisiri kuburikidza nedande mutande reWhatsApp kuti vachange vachinamata nguva dzakafanana.
Same around takangwa arrange ma prayers at the same time nekuti tinenge tichingobatana mumunamato tichinamatira mudzimba, like tese tinogona kutanga kunamatana 9 na 3 na 7 dzemanheru, saka tine tichingobatana pamweya tichinamatira mudzimba.
Mumwe mutendi, vatonderai makaya, vanoti chikuru hakusi kunamata vanhu vakaungana asi kunamata mumweya nemuzvokwadi. Vamakaya vanoti Paseka yaidyiwa nemhuri vari mumba mavo sezvaitika kumhuri dzakawanda nhasi.
Hakuna yaikuungana kwedu vanhu vakawanda haisiriyo inokonzera kuti titikarangarira chirayiro, but even tikava mudzimba dzedu tichirangarira Kristu nokuda kwemamiriro ezvinhu zvatakaita parizvo, even munhoroondo vana vaisraeri vakadya Passover imba imwe neimwe chienderana nekukura kwayakaita imba yacho.
Mufundisi wekereke Pentecostal Assemblies of Zimbabwe vachawanda munaki vanoti kunamata hausi mudhuri uye kereke yaJesu inoenderera mberi nekunamata mudzimba vachiti panoungana vanhu vaviri kana vatatu Jesu vanenge varipo sezvinotaura Bhaibheri.
Tavharwa nekuda kwedambudziko reCovid-19 haisiri chechi asi zvivakwa, asi kereke yaJesu inoenderera mberi. Zvakadaro vanhu vanogona kusongana kwavari kudzimba ikoko kuti panoungana vaviri kana kuti vatatu muzita rake iye Kristu Jesu iye anenge aripo.
Mufundisi munaki vanoti kuvharwa kwezvivakwa nekuda kwechirwere checovid-19 kwapa mukana vafundisi kuti vataure nenhengo dzavo kuburikidza nemadande mutande eWhatsApp, live streaming neFacebook.
Ndingati izvo social media panguva idzo dzinoidzi tiri kuona iri kushanda zvakanyanyisisa. Pane WhatsApp yekuti mufundisi anogona kutumira maridzo yake paWhatsApp kumhuri dziri mukereke panguva dzakaita saidzo dzinoidzi dzepaseka. Vanogoverana soko vari mudzimba dzavo. Pane vamwe vari kuita live streaming yekuti shumiro iitwa pasina vanhu varipo asi zvichizotumirwa kana kuti vanhu vachizoona kwavanenge vari kudzimba ikoko. Facebook zvakare ndeimwe nzira iri kushandiswa kuti tisvikire kuvatendi kwavari.
Svondo rakapera, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakayambira vatendi kuti vasaungane vachinamata vachiti achawanikwa achiita izvi achazvionera pamhuno sefodya.
Hachisi chokuti icho kurambidza kuti vanhu vasanamata, nekuti tinozviziva kuti Mwari ndiye mukuru anotichengeta, asi Mwari anotichengeteiwo. Saka pane patiri apa zvakakosha zvikuru kuramba tichiramba tichitaura navo, vaya vangati no kuchechi ndokwatichatoenda chete. Mutemo wehurumende, regai ndikuudzei kuti kana paiswa mutemo pane enforcement. Saka munhu arege kufunga kuti ndinoita zvandinoda, nekuti our security forces will be called.
Asi vamwe vatendi vanoti danho rekusaungana rinodzorera kutenda kwavo kumashure sezvo vatendi vachikurudzirana kunamata vakawanda. Vatendi vechikristu pasi rose vanoremekedza zuva ranhasi reGood Friday senzira yekurangarira kurayiwa kwaJesu Kristu uye akafa nemusi wechishanu akazomuka nemusi wesvondo, zuva rinorangarirwa seEaster Sunday. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Ya aine ndiri kuborode kuti remave muri sezveni isusu kunoku maoko tiri kufamba nawo tiri kugeza maoko izvezvi kubvunawo izvezvi porisi yange ichitaura kuti musabuda mudzimba vakutofamba nemamota vari masipika ayo vachitaura kuti musabuda mudzimba ndokutoshamisika nekuzvishawanikwa vari kutofamba zvavo kunongwa ari kutenderera achiti musabuda mudzimba
waizi chokuda ndiri kuzvishawane zvishawane sofa hatisati tavakana nekesi kana ini ripoti. Chakanaka zvikuru kuno kuzvishavane, asi nhasi zuva redu regumi nembiri kana kuti rechitofu vanhu vava display vava kufamba pese kuenda mutauni kupi nokupi, havachanyanyotarira kana kuteerera nhau yekugeza maoko kana kuti vasafamba. Zvinototityisawo izvi zvakuita vanhu kuti dai vagona kugara pasi uye taidodo vanhu vazhinji zvava vari kukombenawo nokukumbira dai hurumende yagona kumbopa vanhu mafudhu ampasi kuti vagare pasi.
Ini ndinoitwa chenaiji nami ndiri kuno kuchinoi. Kupa chirwere checovid zvedu tiri nani, asi nhasi mapurisa echinoi akatsamwa pinda mutauni kana usina pasi rekufamba vemotikari wangosingapinde marodhi ese apera kuvhara vanhu vepaka imota mudzimba dzenyu mugare tinofara hedu kuti tiri kudzivirirwa tisu bhati nzara chaiyo chaiyoka vanhu vamwe vari kutaura chokwadi nzara ndoinotiuraya
ini ndoitwa chieva maivhusa vekushurugwi kuchachacha asi pari zvino ndiri kuno kusouth africa kucraigle park inini kubva zvakatanga lockdown hansati ndambobuda ndinokana ndichitokungobuda panze ndinongobuda panze ndichinorasa marara ndodzoka mumba ndotozviitira zvandinoita hangu mumba ndoswera ndichiona hangu tv kuwedzera kwavakaita ma2 weeks apa kuti chikafu tochitsvaga sei vanoita zvokutengetisa kutengesa vanoomerwa neupenyu but inini kwandiri ndiona sokuti zvakanaka pautano hwedu bcause kana dei vanhu vangovhurirwa pamusi wa16 apa ndachiona sokuti papaine danger
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Munhau dzemitambo, mutambi wetsiwa nemukurumbira pasi rose Charles Manyuchi haasi kuzorora mugadziriro yake yekudzivirira bhande rake reWorld Boxing Federation kunyange hazvo mutambo uyu wambomiswa nemhaka yechirwere checoronavirus. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Manyuchi anoti haasi kuzorora kusvikira adzivirira bhande rake reuremu hwemiddleweight izvo aifarira kuve akaita musi wa4 kubvumbi asi mutambo uyu ndokumiswa nemhaka yechirwere checoronavirus. Manyuchi anoti ari kugadzirira mutambo uyu ari kumusha kwake kuchivhu uko ari pasi pecharles manyuchi academy iyo akatanga kuti asimudzire mutambo wetsiva mune vechidiki. Mutambi wemuzimbabwe uyu ari kufanira kurwa naMohammad Sebiala wekuUganda achidzivirira bhande rake reWBF iro akatora mushure mekurova Diego Galado wekuArgentina muna Gunyana gore rapera. Manyuchi ari kuda kuti pachazoitwa mutambo uyu anenge akagwinya zvekukwanisa kudzivirira bhande iri zvine mutsindo. Mutambi uyu anoti achawisira pasi Sebiala sezvaakangoitawo vamwe vatambi vakashanya muZimbabwe kusanganisira Galado.
Vazhinji ndoziva kuti vanongoti Manyuchi anorova munhu achirara asi handisiri ndii ndasarudza, vanenge vandisarudzira ivavo, ini ndakagadzirira zvikuru. Tatswai ndine chirova zvangu ndichivata kusikutanga kurova vanhu vachirara ndakangodzira kare vachingorova vachirara asi nyaya yekuti ndakurera muno muZimbabwe ndosaka ma vanhu vakutaura kuti sei vachingorova vachirara sei vachingorova vachirara kunyange kunyika dzavo pandaifamba ndaingovarova vachirara.
Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union mushure mekurova Patrice Peko wekuBurkina Faso. Muongorori wemutambo wetsiva vakudzaidere vanoti Sebiala ari kutevera mvira yaDiego Galado uyo Manyuchi akapunzira pasi munharaunda yechitatu.
Aiwa Manyuchi andokunda tichitarisa zvaakaita mukomana wekusouthern america zvaakamuita pepe hadoni kuti senze chance mune bcause chibhakira chake fange chekulefti chakanyanya.
Manyuchi haasati zvekare amborohwa kubvira apo akatanga kurwira muZimbabwe achibva kuZambia uko airwa ari pasi peoriental boxing promotions. Mutambo naSebiala ndewechishanu Manyuchi achirwira ari muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa dambudziko recoronavirus iro ravhiringa pasi rose. Jesu pamuchinjikwa mumanzi wamekaniki Manyeruke uchiuya kwamuri uchibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vatori venhau vochema-chema nekushungurudzwa kwavari kuitwa apo vanenge vachiita basa ravo munguva yelockdown. Nyanzvi munyaya dzeutano dzoyambira hurumende zvayaifanirwa kunge yakaita isati yatora makiriniki emakanzuro ose emunyika. Vatende vechikristu vanorangarira kufa kwaJesu Kristu asi rwendo runo pasina kuungana kwevanhu. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
kwakuyisikhathi sendaba ku VOA.